Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 9/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanobatana nemhuri yekwaDzamara muHarare vachirangarira vaitai Dzamara avakapambwa vakatsakatika makore maviri apfuura.
Kanzuro yeHarare inopa mazuva manomwe varidzi vechivakwa chinoitirwa mitambo chine mukurumbira muHarare kuti vachiputse sezvo chakavakwa zvisiri pamutemo.
Vagari vekusibhola kuGwanda North votadza kufamba zvichitevera kuparadzwa kwakaitwa mabhiriji nemafashamu emvura.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzozeya zvipingaidzo zvinosangana nevana veZimbabwe munyaya dzesarudzo.
Vanorwira kodzero dzevanhu vabatana nhasi nemhuri yekwaDzamara vachirangarira kutsakatika kwakaita murwiri wekodzero dzevanhu vaitai Dzamara avo vasvitsa makore maviri nhasi kubva musi wavapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori vehurumende. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana muFreedom Square vachiratidza kusuwa kukuru. Amai vemutsakatiki, amai Benuda Dzamara, vachema zvabata mwoyo yevakawanda. Vachitaura pachiitiko ichi, mudzimai vemutsakatiki, amai Shefra Dzamara, vashoropodza zvikuru hurumende, vakati kunyange hazvo mamwe madzimai vaipemberera zuva remadzimai pasi rose nezuro, ivo vaive nemisodzi pamatama, sezvo zviri pachena kuti hurumende haina hanya nemhuri yavo.
Chinhu chinorwadza kuti nhasi itai Dzamara asvitsa 2 years asati awanikwa. Zvinhu zvinorwadza kuti zvoni mapurisa kana kuti gavhumendi yemuno munyika haina zvairi kuita zvachose. Havasi kutombotirespectawo like yesterday yanga iri International Women's Day. Havasi kurespectawo madzimai, havasi kurespectawo kuchema kwangu. Saka zvinhu zvakangoma kuti it's not 2 years ndisandawana murume wangu.
Amai Dzamara vakumbira kuhurumende kuti vataurirewo zvakaitika kune murume wavo kuitira kuti vakwanise kuwana zororo mumwoyo yavo.
Every day vana vanobvunza, vanongo vachiri vadiki 4 years and 9 years vanotobvunza every day kuti dede vari kupi, vachauya rini, vatina hasisina mhinduro. Because that 2 years sazvinhu zvakaoma, dango kuti kuhurumende Zimbabwe titaurirewo chokwadi zvakaitika kana makamuriya motradzobhodhi kuti tivewone closure as a family.
Munin'i nawaitai Dzamara, Dr. Patson Dzamara, vatiwo zuva ranhasi rinovasuwisa semhuri. Vapomera hurumende mhosva yekunyepa pakuramba kwayo kuti haina chekuita nekutsakatika kwemukoma wavo.
Izuva rakakosha uyezve izuva rinotiremera semhuri. Tichicherechedza makore maviri shure mokunge taiyambunyikidzwa neavo vatakadoma kubva pakutanga kuti ihurumende yenyika ino ine chekuita nekumbunyikidzwa kwake. Nendaa yekuti tai Dzamara akamira achishoropodza hurumende nekabatiro kainoita basa rekutungamira nyika inoyi.
Ivan Mawarire vehashtag this flag movement avo vakambotiza munyika mushure mekutyityidzirwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakurudzira veruzhinji kuti vasatye kushoropodza zvakaipa zvinoitwa munyika.
Zvakatangwa naItai chinhu chakakosha, chinhu chinoitwa, chinofanira kuitwa nemunhu wese mwana weZimbabwe. Kusimuka kuti ataure zvaanofunga nenyika yake, nekuti ndozvinovaka nyika izvozvo. zvino kana taakurambidzwa kuvaka nyika nemanzwi nekuti inzwi ndo rinovaka nyika ka kana taakurambidzwa kuvaka nyika nemanzwi yedu hakuna nyika yatinovaka saka kumira kwandaita nhasi kuuya kwandaita nhasi vamwe vanga kachikamara kuti pasta vaakutsvagei ikoko itai anga ari munhu yanga isiri mhuka anga ari mwana wezimbabwe ini ndiri mwana wezimbabwe saka hatina kusiyana rwendo rwaakafamba rwendo rwandatangawo kufambawo neniwo saka inini zvino tofanira kutondisimbisa kuti ndibve ndatoziva kuti rwendo urwu chii chinoitika chii chinodiwa itai zvinhu zvaaiziva izvo ndosaka aimira achiita zvaaiita
bishop Anselmo Magaya vedivine justice network vatiwo hurumende yezimbabwe inonyadzisa zvikuru nekusachengetedza zvizvarwa zvayo
kunzwa kunyara kuva associated neutungamiri hwezimbabwe husingakwanisi kuita uphold constitutionalism so ndochinhu chatoda kuratidza kana kuexpressa kushuwa kwedu zvikuru chechipiriwo tiri kuti isusu hatifari nokuda kwechikonzero chekuti vamugabe mutungamiri wenyika nevamwe vavanotungamirira vavo navo vanonyanyisa kutsanangura nokusimbisisa kuti tinoda security yestate panotori negorogota rinoona nezvestate security asi home affairs yedu inova bazi rinova bazi rokuti mapurisa anoshanda ari mariri harisi kuensure security of persons
muzinda weamerica muzimbabwe vabudisa gwaro rekurangarira vaitaidza mara america yakurudzira hurumende kuti ikoshese kutsvaga vakapamba pamwe nekuona kuti vamiswa mumatare vaitaidza mara vakapambwa musi wa9 kurume 2015 mushure mekuratidzira vari muafrica union square vadzamara avo vakasiya basa rekutora nhau vachiti vava kukurudzira vamugabe kuti vabve pachigaro kuburikidza nekuratidzira mazuva ose vari muafrica union square havana kuzoonekwa kubva musi wavapambwa mumusha weglenview kunyange hazvo matare akati mapurisa atsvage kuti vaitaidza mara vakaendepi kusvika pari zvino mhuri yekwadzamara inoti hapana chavati vaudzwa chine musoro nezvekutsakatika kwavaitaidza mara ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
Vanhu gumi nevana vafa mutsaona yaitika mambakwedza anhasi mumugwagwa weBulawayo Gwanda. Tsaona iyi yaitika apo kombi yanga yakatakura vanhu ichienda kumasvingo kurufu yaroverana nerimwe rori. Kombi inonzi yarovera patrailer yetruck pedyo nechikoro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST. Zvinonzi kombi iyi yanga yakatakura chitunha uye vanhu vanga vari mukombi iyi vashaya mutsaona iyi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vanhu gumi nevatatu vafira paitikira tsaona iyi uye mumwe munhu akafa achienda kuchipatara zvaita kuti pashaye vanhu gumi nevana.
Kanzuro yeguta reHarare nhasi yapa mazuva manomwe ekuti varidzi venzvimbo inoitirwa mitambo pamwe nekuratidzwa zveumhizha yeMoto Republic vaparadzi voga zvivakwa zvavo izvo inoti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo. Izvi zvinotevera danho ranga ratorwa nevashandi vekanzuro rekuedza kuputsa zvivakwa izvi nhasi mangwanani. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kana varidzi vezvivakwa izvi vakakundikana kudzikisa voga zvivakwa zvavo zvinenge zvozoputswa nevashandi vekanzuro. Vanoti kwemwedzi mitanhatu yadarika kanzuro yavo yanga ichipa yambiro kuvaridzi vezvivakwa izvi kuti vazvibvise asi vasingateereri. Studio 7 yakundikana kubata varidzi venzvimbo iyi kuti tinzwe udivi ravo. asi vanorizivo nezvaitika vanoti varidzi vemoto Republic vari kupomera vashandi vekanzuru mhosva yekuda kuputsa zvivakwa izvi vasina mapepa anovapa masimba acho. Vanotiwo kanzuru iri kuda kushandisa mutemo wakadzikwa mugore ra1974 unorambidza kushandiswa kwerudzi rwezvivakwa zvemasimbi kana kuti makontena. Svondo rino kanzuru yeHarare inonziwo yakaputsa misika yakawanda pakamunhu shopping center mumusha wemabvukuta Fara. Ngatinzwe hurukuru yataita navachideme.
Chivakwa chinonzi Moto Republic chichakatomira izvozvi, toona kukutumidzirai mapicture acho mochiona chiripo, vanhu vari kutoita basa ravo ipapo. Asi chiripo ndechekuti chivakwa ichi hachisi pamutemo, chivakwa chakaiswa zvisiri pamutemo, saka kanzuru iri kuti ngachiputswe, kutori nedemolition order. Asi nenyaya yekuti tanga tauya nhasi tazogara pasi nepamoto Republic tikaonesana, vakati aiwa mukaita zvekuputsa imimi munoti kuvadzira material yedu, saka tapana nasvondo rekuti vange vachidzikisa zvinhu zvavo, masimbi avo, zvivakwa zvavo zviri pano. Kana vasina kuzozvidzikisawo musvondo iri rinouya iri kusvika musi wechina, tinozovabatsira kaedu sekanzuro kuzvidzikisa. Asi donzo redu harisiri kuti tivabatsire, donzo redu nderekuti vadzikise zvinhu zvavo vega, vachengetedze midziyo yavo.
Chii chakaita kuti chivakwa ichi chisvike pakumira sezvachaita nhasi, kanzuro isiri kutora matanho?
Matanho anga achitorwa vachiuya vachiudzwa zvekuita izvi, musavaka. Ndinofunga kuti pakangoitikawo tumakakatanwa nharo dzakangoitikawo ipapo, dzakangokakikawo. Asi ndinodaira kuti iko zvinezvi nekuzoona kuti kanzuro haisi kuda zvinhu zvisiri pamutemo, vakuona zvavanga vachita hazisi pamutemo, saka tinotarisirwa kuti mutemo uchateedzerwa.
Chii chiri kuita kuti kanzuro iti hazvisi pamutemo? Muri kutarisa bylaw here kana kuti chii?
Tiri kutarisa land use yenzvimbo iyoyi. Land use yachona haisi yezvavari kugadzira pano, haisi yerecreation, haisi yeentertainment. Saka kuti pari kuitwei, panoitwa sei, handizvo zviratidza saizvinoizvi. Chinhu chaiswa zvisiri pamutemo munomarare mune rule of law.
Tinonzwawo kuti kanzuro yakaputsa nzvimbo dzekutengesera dzemisika kunonzi kwakamunhu kumabvukuta Fara uko.
Takaenda kunochenesa panonzi pakamunhu kuti pachene, zvitoro zviri pakamunhu zvinyatsoonekwa kunzi icho chitoro, vanhu vapinde muzvitoro zvakanaka. Marara ese anga ari pakamunhu tichimabvisa, vanga vakavaka zvisiri pamutemo pakamunhu tichivabvisa, kuitira kuti tinge tiine guta rinotarisika, guto rakanaka rekuti kana imi mukabvawo kwamuri ikoko, munoyawo muchidada nenzvimbo inonzi kamunhu kumabhuku. Hamunyariwo kuenda nehama dzenyu kana kutora shamwari dzenyu kuenda kunodziratidza inonzi Zimbabwe, inonzi Harare.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda kuWorld Bank semukuru webazi reAfrica Group 1 vaAndrew Bvumbe vanoti basa ravo guru nderekushanda kuti Zimbabwe igadzirise nyaya dzezvikwereti zvayo. VaBvumbe, avo vane bazi rine nyika 22 dzemuAfrica, vakataura mashoko aya pamusangano wakaitwa kuWorld Bank wekucherechedza zuva remadzimai. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 ataura navaBvumbe kuti tinzwe zvavari kuita.
Takakwanisa kuwana mari inosvika $75 billion. Mumari iyoyo $45 billion ichange ichiuya kuAfrica, ende nyika dzese dzandinorepresenta zhinji dzacho dzichawana mari kubva ku-$45 billion iyoyo. Zhinji dzacho mari idzi tiri kuda kuti dzishande munyaya yezvemugwagwa, nyaya dzemagetsi, especially nyaya yemagetsi kunyanya ndiyo yatiri kuona iri kudiwa kuti tinge tichifambisa kuti vanhu vave nemagetsi. Kuti tive tinzi nyika yabudirira, haingabudirire isina magetsi, saka ndo nyaya ihombe. Uyezve nenyaya yenzira, kuti vanhu vange vachikwanisa kufamba vachionana, vanhu vachiita vachitreda, zvinoda kunge tine nzira dzakanaka. And then tozoya nyaya yekurima. I think nyaya yekurima iri very very important kwatiri, kuti izvo kana varimi vachirima tisangoendesa kunze kwenyika chibage kana tobacco, zvinenge zvichida kuti tiite sei, tiite process kuti tiwane value. Imwe nyaya yatikada yandichada kutione inyaya yakaita seze education, especially nyaya dzemavocational training.
Tunona vabufumbi kuti imi muri chizvarwa cheZimbabwe. Pane zvamuri kuita here zvirongwa neZimbabwe zvakanyanyonangana neZimbabwe iro gore rino. Tichitarisa kuti pari zvino zvino hazvina kunyatsomira zvakanaka munyika.
Nyaya hombe yatiruda kufambisa ndeyekuti tibhadhare zvikwereti zvatinazvo kuWorld Bank nekuAfrican Development Bank. Kana tabhadhara zvikwereti izvi nekuti tine hatinoti maarias. Saka iwao tika badara then tichazo tanga kutaurirana nema banka maviraya kuti tona kuti vangati batsire munyaya dzemagetsi, munyaya dzenzira, munyaya dzekurima, nenyaya dzeutano, nedzekufunda kuona kuti zvinhu zvafamba zvakanaka. Saka chatiri kunyanyo manyanisa nacho ndiyo nyaya iyoyo yekuti tibhadhare zvikwereti zvatanga tisingabhadhare kuWorld Bank neku African Development Bank. And then also iko kumusha tiri kuona nyaya yema reforms kuona kuti ma reforms atingaite ndeapi anoita kuti nyika ifambe zvakanaka.
Mukuru weAfrica Group One World Bank vaAndrew Mvumbe vachitaura naMavelas Mhlanganya weStudio 7 vari parunare muno muWashington DC.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mumwe mukuru mukuru weAmerica akashanyira matunhu akaparadzwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram chekuNigeria. Anoti hondo yekurwisana nechikwata ichi iri kusiya madzimai ave pamhene zvekuti vanenge vatarisana neurombo, kushungurudzwa pamwe nekuparadzana nehama dzavo. Mutedzeri wemiriri weAmerica kuUnited Nations amai Michelle Sisson vakadzoka nechipiri kubva kurwendo rweUnited Nations vari kuNigeria. Security Council United Nations Security Council rwemazuva mashanu kuNigeria, Cameroon, Chad ne Niger.
Mutungamiri webato reMDC vamogen Changirai nhasi vaita musangano nevatori venhau muHarare vakakurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo nemabatirwo esarudzo kana kuti yogadzirira kuratidzira kwakasimba kubva kubato ravo. Vatsvangirai vataura mashoko aya mushure memusangano weNational Executive Council yebato ravo. Vatsvangirai vanga vachiudzawo musangano uyu nezverwendo rwavo kumatunhu ose enyika, uko vanga vachisangana nevanhu vachinzwa pfungwa dzavo nemagariro avari kuita. Vati zviri pachena kuti vanhu kusanganisira madzishe vari kutyisidzirwa nezano PF uye havakwanisi kuvhota vakasununguka musarudzo dzegore rinouya.
Vatsvangirai vatiwo vanoda kuti muZimbabwe muitwe sarudzo dzakachena uye hurumende kana isina chainotya haifaniri kutya kuti United Nations iongorore mabatirwo esarudzo dzacho. Mutungamiri weMDC ashorawo zvikuru sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nekurega hurumende ichiita zano ndega panyaya yekutenga michina yekunyoresa vavhoti kana kuti biometric voter registration kits. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata nengo yePolitbureau yeZANU-PF uye vaimbova gurukota vari Gweta zvakare vamunyaradzi Paul Mangwana pamwe nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora. Tatanga nekubvunza vaMwonzora kuti sei vasiri kufara kuti hurumende itenge michina yemaBRV kits aya.
Chinyunyuto chine MDC hachisi chekuti hurumende isabhadhare mari yekutenga mamachines aya, kwete. Chinyunyuto cheMDC ndechekuti hurumende haifani kuva iyo inoenda kunoita process yekutenga, nokuti chiri kuitika apa ndechekuti United Nations Development Program neZEC nehurumende yacho nemapolitical parties tanga tabvumirana kuti procurement kunova kutenga machine yacho kuchaitwa neUNDP. zvapedza kudaro hurumende yakazoya yoti yakuda kuita take over process iyo zvachinoreva ndezvekuti hurumende ndiyo yakuzosarudza kuti munhu achasupply makits aya ndiani isu toda zvinhu zviri pachena zvazvaro zvichingoitika izvo zvekuti zviri kuitwa neUnited Nations ngazvingoramba zvakadaro kana hurumende ichida kuisa mari yakangosununguka handike kutanga hurumende ichisa mari pachirongwa yakaisa mariwo yayo pacopac asi nyaya iripo ndeyekuti haifanisi take over procurement iyoyo nokuti iprocess yakanga yatotanga kudhara yanga yakuda kutosvika pakunopera
vamangwana
tinokanganwa munzora nechekuti mapublic entities ese muzimbabwe anotongwa nemutemo 1 weprocurement once ZEC is a public entity inofanira kufollowa the act of procurement iri muno muzimbabwe zvokuti mawana mari kuendt hazvirevi kuti makuviolata mastanding laws izvini vamonzora vanozviziva tiri kukopak paitotedzerwa mutengo weprocurement takapotsa tasungwa ini namonzora nachief executive wedu zvichinzi matenga zvinhu zviri above 300,000 without following the procurement act but if you are afraid of your charges all the time and always over suspicious izvini ukaitwa chinhu chakanaka unongotya kuti chakaipa
vamonzora
kwete sevamangwana vari kukanganisa ipapo nyaya iripo ndeyokuti hurumende iyi yaichiziva kuti mutemo wakamira sei payakaisa chikumbiro kuUnited Nations Development Program kuti ibatsirwe kutsvaga mishini idzi ihurumende yakakumbira UNDP UNDP ndobva yatotanga kutenga zvinhu izvozvo chandiri kuona chiri kuita hurumende ndechekuti yajaira zvokubiridzira sarudzo saka zvavarida kuita ndezvokuti vanoziva kuti havakwanisi kuita take over process yanga ichiitwa neUNDP vanototanga patsva saka apa ndopanenge pakuiswa shamwari dzavo wana nikuvhu machaina ndopanenge akupinda ipapapa nokuti hurumende inofanira kuziva kuti uye vamangwana vanozviziva kuti Zimbabwe imwe yedzimwe nyika dziri pasi peUnited Nations saka zvinoitwa neUnited Nations ichiita zveZimbabwe zvaitwa neZimbabwe kadini kungoita zvinowiriranwa nemunhu wese zviri pachena toita sarudzo dzisina kukakavadzana mukati
vamangwana hanzi pakuda kubirirwa sarudzo
hapana chinobirwa apa biometric machines kana zvouya ever again inspect kuti ndidzo here panei pachiregistwa vanhu they are free to be there and also see that the process is transparent chirongotwa ndechekuti even the government itself cannot violate its own laws there is a procurement act in Zimbabwe which is in place inotaura nezvecompetitive bidding that must be adhered haibirwi sarudzo because registration ichaitwa munhu wese achiona everybody will participate kana paita any issue or is a issue during the process next time muchati kana even paper charo rinonyorwa ballot paper ngari uye neUnited Nations we are not a colony of the United Nations
pane nyaya inowanzotaurwa nevanhu vezano PF inonzi sovereignty ndinozviona hangu kuti vanhu vezano havanyatsoziva kuti inorevei muconstitution ini navamangwana ivo vari kutaura apa tanyora izwi rekuti sovereignty of the people zvinoreva kuti zvinoda ruzhinji rwezimbabwe ruri kuda kuti zvinovhoteswa mameshini acho anoshandiswa even ballot paper racho rihebdzirwe zvinenge zvichionekwa nemunhu wese
avo vanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora manzwa zvakare kubva kunhengo yepolitibiro yezanupf uye vaimbova gurukota vamunyaradzi po mangwana vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Vamwe vagari vekumaruwa esibhola kugwanda north vari kutadza kuita mabasa avo emazuva ose kusanganisira kuenda kuzvigayo kuzvitoro kumakiriniki pamwe nekuzvitoro nekuda kwenzizi mbiri dzakazara nemvura mutoro wedu wenhautaura ishava anotipa nyaya inotevera
inguva dzekumafuo masikati uye muzvare mesimonwe vevagere paruware rwuri mumahombekombe ari kumadokero kwerwizi hovhi chiso chavo chinoratidza kuti vane zvinhu zviri kuvanetsa muzvare mwe vanogara kumasakeni kumaruwa ekusibhula kugwanda north inove nzvimbo iri makiromita 40 uchamhembe kwakadziva kumadokero kwedhorobha regwanda Studio 7 yakaona muzvare Ncube vakamirira kuwana vanhu vaizovabatsira kuendesa pasuro yechikafu kune mumwe mwana wavo pamwe nevanin'ina vavo vatatu vanogara kumhiri kwerwizi hovhi uko kunozikanwa kuchinzi kuesilengeni izvo zvinoreva chitsuwa Mzare ngube au vane mwana aruku ya mwa wakati biriji repa rwizi uovi raka dirika. Saka wanu wakawanda wasu kwanza kuyambuka rwizi uru wachienda kana kuva kwe slengeni uko kuno garambu ya wavu.
Labasla nduguzo uhamisela abantu abethu kudla sitela kudla besichaza
indawo yapano kundizotsvaga vanhu angandi endesera chikafu changu kumiriko yerwisuku kune vana vangu vanochengetwa nambuya vangu ndichatoita zvekukumbira vamwe vakomana vari kuredza ivavava kuti vayambuke vandisvitsirewo chikafu ichocho kunambuya rwiziro rwuru rwamurikuona urwu rwave nemavhiki anodarika matatu rwakazara ende bridge rakadhirika zvekuti vanhu vakawanda havachatokwanisi kuyambuka.
Wa Wellington Ngube, au vane makore makumi matatu nemasere kuberekwa ndi mumwe mugari wekuEslengeni. Vanwe vanotine kuda kwekutwa nogara pakati perwizi Hovi nerumwe rwizi Maleme, vagari vakawanda vemunzvimbo umu havachakwanisi kurarama upenyu hwavo hwemazuva ose kusanganisira kuenda kuchigayo kana kuenda kuzvitoro. Vanotiwo vamwe vana vakawanda vanogara kumadokero kwerwizi Hovi havachakwanise kuuya kuchikoro pasibla primary nesekondari izvo zviri kuEslengeni.
Davati netisa vandu kuchapisa vese zvigaveni vese atenga ezinzi
chazivi kunogaisa chazivi kunotenga chikafu nekuti zvitore zvose zviri mhiri kwerwizi. Chikumbiro chedu chikuru ndechekuti tigadzirirwe bridge kuti tigokwanisa kuyambuka rwizi urwu tichinotenga kuzvitoro pamwe nekunogaisa sezvo zvitoro zvine chigayo zviri mhiri kwerwizi. Pane vana vechikoro vave nemwedzi vasingaendi kuchikoro nekuda kwekusara kwerwizi urwu. Kana bridge rikagadzirwa nekukasika zvino zvose zvichatifambira zvakanaka.
Svondo rapfuura vanhu vekuEslengeni vakauya vakasirwa chikafu nezvikopokopo zveAir Force of Zimbabwe uye rubatsiro urwu rwakauya pasi peboka reCivil Protection Unit. Vamwe vanotenda kuti izvi zvakambobatsira vagari asi vanochema-chema nenyaya yekuti kunzvimbo yavanogara hakuchasvike mabhazi kana makombi. Vanorwara vanotadza kuenda kukiriniki nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwebridge uku.
Isesilenyanga sila basi specialty nesihlala ku island
tine nguva inopfuura mwedzi tisina basi kana kombi inosvika kuno kunyanya kwatiri kuno kuEslengeni hatina zvekufambisa kana tichida kuenda kuGwanda kana kuBulawayo. Kana munhu achida kufamba rwendo unofanira kuti uyambuke rwizi asi unotombomira kuti mvura iderere.
Vangosilati kumalo anogara kumasakeni asi minda yavo yavanorima iri kuEslengeni. Vakumalo avo vane makore makumi matatu nemanomwe ekuzvarwa vanotsinirawo nyaya yekukosha kwakaita kuti bridge rivakwe uye vanoti vanorwadziwa nenyaya yekuti havana budiriro yakanyanya yavakaona munzvimbo mavo kwemakore akawanda apfuura. Vakumalo vakaudza Studio 7 kuti mumiriri weparamende weGwanda North vamadhodha Nasbanda vakaudza vagari kuti vanoziva nezvematambudziko ari munzvimbo iyi nekuda kwekushayikwa kwebridge. Asi vakati havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita pari zvino sezvo hurumende isina mari. Nzvimbo yeSibula ndeimwe yenzvimbo dzakawanda munyika dzakatarisana nematambudziko akadai mushure mekunaya kwemvura yakawanda gore rino. Mvura iyi yauraya vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu uye yaparadza misha inodarika zviuru zviviri. Ndakamirira Studio 7 paMakwe Township kuGwanda North ndini Taura Ishava.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM paLive Talk tiri kutarisa zuva revanhukadzi pasi rose rakacherechedzwa neZuro.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanobatana nemhuri yekwaDzamara muHarare vachirangarira vaitai Dzamara avakapambwa vakatsakatika makore maviri apfuura.
Kanzuri yeHarare inopa mazuva manomwe varidzi vechivakwa chinoitirwa mitambo chine mukurumbira muHarare kuti vachiputse sezvo chakavakirwa panzvimbo pasipo uye zvisiri pamutemo.
Vagari vekuSibula kuGwanda North votadza kufamba zvichitevera kuparadzwa kwakaitwa mazambuko nemafashamo emvura.
Vanhu gumi nevana voshaya mutsaona yebhazi mupedyo nechikoro chenasti muBulawayo.
Tabatashuka kumagume chilongwa chedu cha nasi. Tinuimba kutimuchanga mine suzakari mangwana. Anukuwe ni kayane mufaro, semazu wa ose. Ndini wenyu, chonga kandemi irindiri mu Washington DC.
Nenu wenyu, Blessing Zulu ndichiti imurare zwakanaka watereri. Tokusia emina, Ntunga Mili Nkomo na Chris Gande mnaoze chindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 9 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande.
Lo Ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Isimo semgwaqo sibi kakhulu because kathesi amanye ezinye indawo they are not passable, like Masingo, Marabala Masingo Road is not passable. Kungathi uyakhangela umgwaqo osuka koBulawayo usiye iGwanda Road usiye Bad Bridge, ama-potholes zasendleleni especially when you're driving night, it's risky.
Kulabantu abalichumi lane abemulinye ekade bethwele isidumbu besiya emngcwabeni abafele engozini yomgwaqo duzane le college lenasti koBulawayo izolo ebusuku.
Imuli abangane lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje babe lombuthano obunanza ukufikisa iminyaka emibili kokunyamalala kuka Itai Tsamara.
Umkokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsangirai uba lo mhlangano lentathela izindaba echasisa ngohambo lwakhe alwenze elizweni lonke jikelele edinga imbono kaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kulabantu abalichumi lane abemulinye ekade bethwele isidumbu besiya emngcwabeni eMasingo abafele engozini yomgwaqo izolo ebusuku duzane lakoBulawayo ngemva kokuba ikhombi ekade behamba ngayo inqikilane leroli. Imuli le ibithwele isidumbu somntwana isiya eMasingo njalo ingozi le yenza kalele duzane lekolishi le National University of Science and Technology inasti emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda izolo ebusuku. Amapolisa athi ingozi le yenza kale ngemva kokuba umtshayeli weroli engene egodini ebelisemgwaqweni engaboni. Imoto yakhe yasizamazama yangena endleleni yekhombi. Abantu abalichumi lantathu babikwa behle bafela khonapho kwathi oyedwa wayafela esibhedlela. Abanye abahlanu babikwa belaliswe esibhedlela. Abatshayeli abaningi bakhala ngokuthi uhulumende kenzi lutho olukhanyayo ukulungisisa imigwaqo. Omunye wabachayeli laba ngomnumzana lehlonolo Mokwena.
Isimo semgwaqo sibi kakhulu because kathesi amanye ezinye indawo they are not passable, like Masingo, Marabala Masingo Road is not passable. Kungathi uyakhangela umgwaqo osuka koBulawayo usiye iGwanda Road usiye Bad Bridge, ama-potholes zasendleleni especially when you're driving night, it's risky. Because kathesi izulu liyana, when it is raining unizawubona manzi igijima phezu kwethara egcwele kwi-pothole, and then just suddenly uzazositshaya i-pothole ungakwazi, and then imoto nxa utshaya i-pothole you can lose i-direction at any given time. Sometimes even i-ball joint iyaphuma, and then ingaphuma it will affect an oncoming traffic. Igcina usutshayelele khonaphana. Ugovernment kubuze athathe inyathelo sibili, I think bakuze bakufake u-priority sibili enkulu kakhulu ngoba izimfazi zizakuba ziningi njengobone eyayizolo yaleyo kufa abantu abangu 16, maybe all those people are breadwinners in their families, just to see what is going to happen. Phezu kwalokho abantu laba nokuzisa ubuhlungu bebethwele isidumbu besiye ngxa kwesidumbu. Andiya wenza ubuhlungu njani?
Imali etholakala kuma-toll gates lapha baba Mkwena iyakhanya yini ukuthi yenzani?
Hayi, mina ngokwami civil personally angikuboni because ungathi uyakhangela from Bidebridge usiyefika koBulawayo kulama toll gates amathathu and imoto ziyaba zibhada minimum charge is $2, which is a lot of money at the end of the day nxa iconsolidate. But at the end of the day, even when you are driving, you won't see any activity enzakalayo abantu berethe emgwaqo emgwaqweni kodwa wena ubhadala imali. Kuyasuka koBulawayo eBidebridge awusezibone any activity kumbe abantu bezama ukuthi bepatch ama-potholes this and that. Although maybe bangathi khona kathesi zuliyana akukwanisi kurepairfese kumgwaqo, but ama-potholes has to be filled because especially at night driving is very, very dangerous.
Umnumzana Lehlono lo Mokwena isakhamuzi seGwanda njalo ungumtshayeli sixoxela ekhona le eGwanda.
Imuli abangane lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje bebelombuthano wokunanza ukufikisa iminyaka emibili kokunyamalala kwekhokhela umkhankaso weOccupy Africa Unity Square uItai Tsamara emkhosini owenzelwe egcekeni elaziwa ngegama lokuthi Freedom Square. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
UItai Tsamara unyamalale ngomnyaka 2015 mhla ka 9 Mbimbitho. Ucatshangelwa ukuba wathunjwa ngamapolisa asebenza nsitha ekhankasela ukuba uMongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni ngoba esezehlulekela umsebenzi. Ingoma yomculi uShingisa Isuluma ebichaywa kulo mkhosi wokunanza usuku lapho uTsamara wanyamalalayo owenzelwe eFreedom Square eHarare. Lanxa bezebebalutshwana emkhosini lo, izihlobo zikaTsamara ebezikhona ezibalisa umfowabo uPatson, unkosikazi kaItai uShefra, lonina unkosikazi Benhilda Tsamara, bathi bazaqhubeka bemkhumbula kanye lokudinga impendulo ngokunyamalala kukaItai. Bekuzinyembezi zodwa kunina kaItai unkosikazi Benhilda Tsamara kuveza ubuhlungu abuzwayo okwenze wehluleka lokukhulumisana lentatheli izindaba ngokufuthelwa. Ube khona lomkhokheli we This Flag Movement umfundisi Ivan Mawarire, yena owethule amazwi wokuqinisa imuli kaTsamara lokukhuthaza uzulu weZimbabwe kakhulukazi osakhulayo ukuba asukume yena ukulungisa isimo elizweni ngoba engekho ozakuza evela phandle ukuza kwenza lokho.
The day and time and season for calling on SADC and the AU and the UN to come and act first before we do is over. There must always be a contingent of people that are ready to
come. Kathi sokube siloko sikhalaza kwabe AU le SADC ukuthi bengenele ukulungisa inkinga zethu. Kumele kube labantu abazinikelayo uyikho kanye okwenziwa nguItai. Ukukholwa kilo engilishumayelayo esiliphiwe nguNkulunkulu nxa singamaKristu uqobo.
Umnumzana Charles Nyoni ngomunye wabasebenza loTsamara ovumelana lenkuthazo kaMawarire yokuthi uzulu weZimbabwe kasukume alwisane lalokho okuhluphayo elizweni.
Sile problem yokuthi sithona sikhala kodwa sikhangelela ukuthi omunye umuntu uzavela emazweni aphandle eze silungiselela iproblem le esilaye eZimbabwe. Le isituation yethu esilaye lapha eZimbabwe isifuna thina abantwana beZimbabwe ukuthi sizisukumele sodwa, sizikhulumele sodwa, sonke kanye kanye sithi hatshi qha kasisafuni, yikho kwenza ukuthi iproblem le isolveke. Lokho kokukhangelela omunye umuntu ovela emazweni aphandle akusizi lutho ngoba vele bona ngakhona ngali into zabo ziright, thina yithe sile problem lapha eZimbabwe. So umfundisi bekhuluma iqiniso sibili nje, ngiyambonga ngamazwi akhe la.
Edaniswa ngenye yenkokheli yokholo evuma ukwethuselwa ingabuvezi ububi obenziwa iziphathamandla zikahulumende ukuhlukumeza izizalwane zakhe njengalokho bekusenziwa ngabafundisi lamaprofita okukhulunywa ngabo eBhayibhelini okubalisa umprofita uJeremiah.
abantu abaseBhayibhelini abangabafundisi ababezenkonzo yibo abantu ababefaka inkosi kanye lokuzikhipha nje sikhangela oDavid ukuthi basuka ngapi labanye abaningi-ningi eBhayibhelini singakhangela futhi njalo khonapho ukuthi kuqakathekile ukuthi abenkonzo bezwisise ukuthi hayi nxa sisithi labo kumele babe lokuphathiseka endabeni lezi ezokwenzakala le uhamba okwenzakalayo eZimbabwe ukutsho khona ukuthi nxa bona besithi kabafuni kungenela indaba ezepolitics kodwa sibazo sebekhuluma nje vele side ababelalela kilo kuyabe kutshengisa vele ukuthi bala ama double standards
bebe khona abasakhulayo okubalisa uLeopold Munende olandisele intatheli izindaba okumenze eze ukuzaphatheka kulomkhosi wokukhumbula iTai Tsamara
lami ngizofaka idizi lami ukuthi umuntu lo kadingo liZimbabweni la ngumuntu njengathi and ulelungelo lokukhuluma lokho ayebe ekubona umbono wakhe lawo siyafunga umlaleli nxa ungazwisisani lawo asizwisisani lawo asilo
ekhuthaza abakuhulumende abangabe besazi lapho uItai asiwa khona ukuba bamveze ephila lobahatshi bapholisa inhliziyo zabemuli lezihlobo zakhe
i-security system yethu fuziwe ilungise even le executive yethu fuze bevume ukuthi umuntu lo wayenzana wa-abductwa and fuze ephenduke fuze bekhanye labo ukuthi kule nto abayenzayo ukumdinga nxa besehluleka ukwenza khonokho kusho ukuthi i-justice system le-executive le-security sector yethu zingani zisebenza ngobandlululo ukuthi lo ngowezanu siyamdinga lo ngowe-MDC asimdingi
lanxa ungazange waphazanyiswa ngamapholisa lomkhosi eke yabonakala ayingcosana ehamba ngemota obekusobala ukuba bekuyindlela yokwethusela uZulu ukuba ehluleke ukuphatheka kiwo ukuthunjwa lokunyamalaliswa kukaItai Tsamara ngabacatshangelwa ukuba kwenziwa ngabasebenzani sitha kuqhubeka kusolwa kakhulu zinhlangothi zonke zempilo elizweni okubalisa bamahofisi abameli bamazwe ehlukeneyo eZimbabwe embikweni yokunanza usuku lapho uTsamara anyamalalayo abehofisi yommeli weMelika labenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope batshengise ukukhathazeka ngokunyamalala kwakhe bakhuthaza iziphathamandla ukuba zitshengise ukuzinikela kwazo ekulondolozeni ilungelo lezizalwane zeZimbabwe njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center isiyengezelele isilinganiso sama-condom ewapha abantu endaweni zokunathela lalapho okuvame ukutholakala khona abathengisa imizimba njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-HIV. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inani labangena kubhizimusi yokuthengisa ucansi liya likhuphuka edolobheni lakoBulawayo kunye lamadolobho agqagqele uBulawayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi kunye lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Iningi labangena kubhizimusi lokuthengisa ucansi ngabasakhulayo abangela mali yokuqhubeka ngezifundo labanye abathathwa ludumo osokubangele ukuba lenani labantu ababamba umkhuhlane wengculaza kobulawayo liqanse. Iningi labantwana abayekela isikolo ngesizathu sokuswela imali ngamankazana njalo yibo asebeqale ukungena kubhizimusi lokuthengisa ucansi ukuze banakekele abazali abangasebenziyo kuthi abanye yibo abayinhloko yemizi sebalahlekelwa ngabazali ngenxa yengculaza. Obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni ye-Sexual Rights Center, uMnumzana Mojalifa Mokwele uthi bahlose ukusekela imizamo kahulumende lezinye inhlanganiso yokwehlisa inani labantu ababamba imikhuhlane yemacansini.
Uhlelo lwethu lolu lokuhamba sinikeza abantu especially omama abathengisa umzimba ebusuku amajazi omkhwenyana esingathi ngesilungu ngama-condom. Kuluhlelo esilwenzayo thina siyinhlanganiso olwekelela imizamo kahulumende lemizamo yezinye inhlanganiso ekuthini silwise kumemetheka kwegcikwane le-HIV.
Omama ethi abanawo amandla okuzivikela kucansi olungavikelekanga ngoba ijazi labo mama alijayelekanga njalo alikakhankaselwa ukusebenza. elabo baba elilula ukusebenza bengavamanga ukulithola zikhathi zonke. Umkwele uthe bona bapha mahala imicwando yabo mama mahle ayanukelela njalo ayadula emavinkilini. Ethi awabo baba akahulumende aphiwa mahala alephepha elilombala wesibhakabhaka omama abawathandi ngoba anuka kubi.
Thina lawa esiwanikeza abantu yilawa amnandi amahle alamakha anukelela singathi ngesilunga ama-flavored siwanikeza mahala kungelambadalo. So uzafica ukuthi lawo ayathengiswa ezitoro njalo ngentengo engani phezulu abaningi abawenelisi.
Unkosikazi Nonqaba Jamela okubhizimusi lokuthengisa ucansi uthe uyabonga uhlelo lwe-Sexual Rights Center lokuphiwa imicwado ethi iyabavikela ekubambeni imikhuhlane njalo sebafundiswa lokuthi ligqokwa njani.
Isinceda ukuvikela imikhuhlane emacansini. Siyabonga, siyathakazelela kakhulu ikhondomu labafazi. Hayi, siyalithola, sesaze safundiswa lokuthi ligqokwa njani.
Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center ithe isiqalile ukupha omama esiphezini, esigodini, lakundawo okwenjiwa amatshe aligugu kunye lamadolobho ayekelane lobulawayo abalisa iGwanda, iBate Bridge leVictoria Falls emizameni yokwehlisa obunzima obubhekane labesifazana ngenyanga kunanzwa imisebenzi yabo ngoba beyibo ababhekane lobunzima sikhathi sonke. Uma bengabambanga imikhuhlane emacansini, yibo abonga abahlaselwe imikhuhlane. Ngezinye izikhathi, ijazi likamama liyaswelakala emavinkilini, kuthi kwabanye bayabe bengelamali yokulithenga. Abanye abakabikwazi ukulisebenzisa, osokube ngumkhankaso we-Sexual Rights Center ukufundisa abesifazana ukusebenza kwejazi labo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Izolo bekulilanga lokunanza ukuqhakatheka kwemisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxe labanye omama beZimbabwe asebehlala kwele Botswana ngababhekana lakho malanga wonke bengaphandle kwelizwe.
Ekadeni bekungabe silisa ababephuma bayophuthuma baphenduke bejimbile omama begcine ingane ekhaya. Kodwa sekuguqukile omama labo sebephuma ijumo besiyaphandela imuli abanye bephuma phandle kweZimbabwe kuyadinga ukuphila emazweni angomakhelwane laphetsheya kulwandle. Emazweni afanele bo-America, Britain, Canada, New Zealand, Australia kanye lamanye. Abanye omama beZimbabwe bakhulumele Studio 7 edolobheni leHavoron bathi impilo ayithambanga bengabesifazana elizweni elingayisilwe labo. Unkosikazi Agnes Bandayena ohlala njalo esebenza eHavoron uthi ukuba ngumama kwelinye ilizwe kunzima kubo.
Ukuba ngumama ungaphandle kwelizwe kunzima ngoba yonke imisebenzi ibhekane nawe, yonke into nje efuna ubaba layo yenziwa yimi njengomama. Njalo lanxa kumele ngibone imuli kuyathatha isikhathi eside ngoba bakhatshana lana.
Unkosazana Sifiso Nkala yena ukhala ngokuthi njengabo mama ngaphandle kwelizwe kunzima ukuhlanganela bexoxe ngokumbe ukubumba inhlanganiso esikhandlene labo mama ngenxa yokubakhatshana lekhaya.
EZimbabwe omama abaningi balama club okutshayelana igrocery lokuthengelana impahla endlini kuyabasiza kakhulu. Kodwa ma ungaphandle kwelizwe ukhatshana awenelisi ukuthi ungene kulama club.
Unkosikazi Janet Piri uthi sizunguswa ukukhumbula imuli yakhe seZimbabwe eselahlekelwe ngamandla okukhulisa abantu bakhe abasala emuva ngenxa yokubuya kwakhe eBotswana ezodinga umsebenzi.
Njengomama ongaphandle kwelizwe kulobunzima. Uyabulesifiso sokunika abantu abakho uthando. Kodwa ngenxa yesimo esikhona akulanto ongayenza.
Ukuswelakala kwamathuba emsebenzi kuhamba phambili ekubambeni abeZimbabwe ukuqala besifazana ukuthi baphume elizweni bayedinga impilo ngaphandle. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe e-International Organization for Migration ithi inombolo zitshengisa ukuqonga kwenani labesifazane beZimbabwe abaphuma elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye Iningi labo libhekane lenhlupho esithile esigoqela ukugqilazwa ngezinye izikhathi kumbe ukubanjwa ngamandla okuthengisa ucansi, ukubandlululwa emsebenzini bengakholiswa iholo elifanayo labesilisa noma besebenza umsebenzi munye, ungaphathwa kuhle nje ngabemuli lokunye okuninginengi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
Ku live talk lamuhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngosuku lokunanza imisebenzi yabesifazana obelukona izolo olwe International Women's Day.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai lamuhla utshele intathelo izindaba ngomhlangano wedale lebandla lakhe elimqoka ele-National Council. UTswangirai uphinde njalo wazisa ngohambo lwakhe alwenze elizweni jikelele edinga imbono kaZulu. Uthe imbono ayitholileyo iyakha njalo eminye kasoze enelise ukuyiveza kodwa usetshele ibandla lakhe ngayo. UTswangirai uphinde waphatha njalo udaba lokhetho esithi umhlahlandlela wokhetho awumanga kahle ngoba kuningi okungaqutshwa ngemfanelo okubalisa ukuthengwa imitshina yokuvotisa okufuna ukwenziwa nguhulumende wathathela inhlanganiso ye-United Nations Development Fund lelinyathelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lomnumzana Moses Mzila Ndlovu umkhokheli webandla le-ANSA onguye osungula lingxoxo.
Kusobala mina ukuthi njengenjayelo ngoba ngabantu beZimbabwe kumele sijayele ukuthi imizamo izaniphesi ezayenza siya kuma-elections akathike njengawona lawa baqalisa ukwenza imiqhindiqhindi engaqondanga. Kusobala ukuthi lapho abazayithatha kona iyabe imitshina vele esenze lokho okuthiwa yisithiwa i-octazi ezabanika ama-results aqondileyo.
Nantu daba mnumzana Nkomo, uthini wena ngalokhu esikuzwayo ukubana izanu yiyo efuna ukuthi ithenge imitshina?
Into yenza ithanda ukuyiphawula ukuthi amazwe wonke jikelele emhlabeni kuqakathekile ukuthi uhulumende abe in control of izinto lengatsha zikahulumende ezigoqele i-electoral commission. Inkinga esinayo eZimbabwe le-constitution entsha, sithi le-constitution entsha enjalo ukuyilandela kokhona kunzima kulezinto eziningi ezasala zilenga kungangokuthi ukuthi kanti uhlelo lwe-election kufanele luqhutshwe njani, izinto kufanele zithenge njani. Ngibona sengathi kwakuyinto okwakufanele ibe kliye ngesikhathi kubhalwa i-constitution le esile minyaka nje emithathu isebenza, okwenzela ukuthi uhlelo lwe-election lungamathi kulethwa ikakhulu yilaba ababusayo. Kodwa ngendlela uZulu osebone ngayo ukhetho kusukela ngo-1980 i-participation yezanu ekuqhubeni kohlelo iyasolisa kakhulu. Abaningi bakholelwa ukuthi izanu iqhubeka ibusa kungenxa yokuthi i-manipulate ukhetho kulokuthi ukuthi yona ithandwa ngabantu.
Ye mnumzana Mzila Ndlovu, siyabona ukubana lokho osokuyenzwa nguhulumende ukuthi abe nguye othenga imitshina sokuza yenza ukuthi enelise ukuthi abize ayabe efuna yena uhulumende ukuthi bazohlola ukhetho lokho okuthiwa ngama-observers.
Mina ngibona lonke inyathelo elithathwa yizanu kathesi kusukela nje kunyanga lezi ezidluleyo kumbe iminyaka edluleyo, amanyathelo akhokhelela ekuthini bafuna ukutshontsha amavoti. Kusobala lokho ngakwe ukuthi bayalela bona bethi kabala mali banela abantu abafuna ukubancedisa ngokuthi sithenge imitshina silinike imitshina. Kusobala ukuthi bona imitshina naleyo nasikhangela imbali ama-elections adluleyo ukuthi abantu abaphathisayo ku-voters roll ekukhompaleni i-voters roll nokuyilungisa abantu benikhuvu kwabangela ukucabangela okukhulu kakhulu ukuthi barigamele lanqala namhlanje singakwazi ngoba kasila lwazi lokusho but kusobala ukuthi ukwengeja kwabo i-organization efane emikhulu evele ilembali yokuncedisa uhulumende abafuna ukuhlala embusweni kungekho imvumo yabaningi yikho mina engubonayo nje kusobala ukuthi kabafuna ukuthi bacooperate even ne-regional bodies esingathi kumbe yisadiki ele-minimum standards norms and standards bacooperate ne-African Union nje ukuthi distend khona lokho okucathengela ukuthi bayatshontsha amavoti yikho mina ngithi mina alubana bengalakho okubi abakucabangayo ngabathi khona oyabe ufuna ukubuya ezebona kabuya azebona khona okunje ukuthi bavele bayalela abanye abantu yibo abakhetha abantu abafuna ukuthi bazebona ama-elections ukuthi aqhutshwa njani uvele kudala insolo enkulu phezu kokuthi abanye abangasobangani babo baza kukhomba okuthize okuvele kukhanya ukuthi kukhomba ukuthi ama-elections abe nesandla esikhona bababusayo.
Mnumzana Nkomo, siyabona ukubana sekusele inyanga ezilutshwana sibili ubana ukhetho lwenziwe. Ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho lolu luzaqutshwa njani nxa sikhangele khona lokho okwenzakala?
Umbuzo wakho nzabuya ngiwuhlanganise le overall theme yokuthi iZANU-PF okanye uhulumente usefuna ukuthenga emthini. Isikhathi kasisekho, isikhathi asingasekho ukuthi ukubhalisa abantu kutsha sokuzavotwa. Iningi labantu lingagcina lingenelisanga ukuthi libhalise ngenxa yokuthi sikhuluma sinje uhlelo lokubhalisa ama-voters alukaqali. Abantu beZimbabwe ngabantu abahlala endaweni ezisabaleleyo abanye bangaphandle kwelizwe, so izaba nzima uhlelo lokuthi abantu abaningi abafuna ukuvota barejiste. Kodwa ngibuyele futhi edabeni lwemthina, into abantu ofanele beyinanzelele ukuthi umthina uthengwa ngubani akuqakathekanga kakhulu. Into eqakathekileyo ukuthi independence ye-electoral commission. I-electoral commission ingatsho yona ngoku-advayizwa ngabantu abalolwazi okuthiwa ngama-technical experts, ingathi funa imitshina enje akukhethelekile ukuthi imitshina leyo ingathengwa ngubani, kodwa okuqakathekileyo ukuthi ama-experts atho ukuthi wona umtshina ongasebenza ukuthi ungaludlokuqheli yikuphi. Ongangukuthi iZANU kumbe uhulumende weZimbabwe mayethenga umtshina akufanelanga athenga umtshina othandwa yibo, kufanele uthenga umtshina orecommendwe ngama-experts kuZimbabwe Electoral Commission. Ongangukuthi into esolisayo lapha yokuthi kufanele sikhangele siya phambili ukuthi iZimbabwe Electoral Commission izimele yini yodwa.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazo ebeqoxa endawonye lomnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla le-ANSA.
Kwezemidlalo, uJoseph Njanji uxoxa lo wayengumdlali wenguqu osengumqeqeshi usithethelelwe Sibanda kanye losamukeliso moyo omdlali lo okugijima.
Usithethelelwe Sibanda yena waziwa ngegama lokusoma elithi kwinji 15 ubengowesifazane wakuqala ukuphatheka kwizifundo ze-CAF A ebeziqhutshelwa esigodlweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula. Phezu kwalokho eminyakeni emibili edluleyo ubengowesifazane wakuqala ukuba ngumqeqeshi kwisigaba se-Castle Premier Soccer League lapho akade ngumsikeli kamqeqeshi weqembu le-Cholocho lapho abephathisa khona ulizwe sweswe. Ukwinji 15 uthi ukuba ngumqeqeshi kuyisiphiwo asiphiwa ngumdali yikho nje livulandlela.
Ngiyaziqhenya ngokuthi ngikwanisa ukuthi at least ngiyenze that course, and into enginazeleleyo ukuthi uyabona into ze-coaching lezi isiphiwo, and ngiyabhelieve ukuthi on my part isiphiwo esivela kuNkulunkulu, so ngizasiyutilayiza noma kanjani.
Igama elithi kwinji 15 ulithwele ngesikhathi esadlalela iqembu lesizwe ele-Mighty Warriors ndawonye labanye abafana loRosemary Mukatsa kanye loPrecious Gringo Mpala. Useke waqeqesha iqembu labesifazane abeleminyaka engamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu, ikanti ube ngumsekeli njalo kaShadrack Mlawuzi ngesikhathi iqembu leMighty Warriors liphatheka kumidlalo ye-Olympics kanye le-AFCON yabesifazane enyakenye. UMasibanda uthi yena kusasekuningi akhona ezakwenza njengomqeqeshi womdlalo wenguqu.
I'm still going to make some more history ngoba why ngisenze ama courses lawa and continue to practice. One of the days I would want ukuthi I want to be, I'm working towards ukuba
kupaneli ya makafu instructors our women.
Usamukeli somoyo ngomunye wabadlali bomdlalo wokugijima abaludumo elizweni leZimbabwe ophakamise iflag yelizwe emjahweni embalwa emhlabeni jikelele.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama uChris Gande lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.